Zviratidzwa izvi zviri kurongwa nebhanga reStanbic pamwe nesangano rinomirira makambani ekuChina muZimbabwe, reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Mumashoko avo pavhurwa zviratidzwa izvi muHarare nhasi, mukuru anoona nezvemabhizimisi mubhanga reStanbic vaPatson Mahachi vati donzvo rezviratidzwa izvi nderi kubatsira vana veZimbabwe kuwana mabasa.
So nhasi izwa guru ratinaro, tine makambanis ekuChina ari ku tarizira pa job fair yatinayo nhasi yatakaronga ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire avo vari kutsvaga mabasa, kuti vawane mabasa. Nhasi makambani ari pano, there are over 30 makambani iwayo ane mavakansi anosvika 700 vari kutsvaga vanhu vanogona kuemployiwa kuti vashande mabasa iwayo kumakambani emachinese. So tiri kushanda tiri pamwe chete ne Chamber of Chinese Enterprises kuti tibatsire vari kutsvaga mabasa, tichibatsira zvenyika kuti kana vanhu ivavo wana mabasa vachashanda vachikonzera kuti nyika yedu irambe ichibudirira.
Vati bhanga ravo rine ukama hwakasimba nemakambani ekuChina, ndo saka vabatana navo pazviratidzwa izvi.
Tasarudza kuita navo nekuti tine ukama hwakasimba chaizvo neChamber of Chinese Enterprises. Tagara tichishanda navo nemakambani eChina ari pano, saka naizvozvo taona zvakakodzera kuti tinge tichiuya tiri pamwe chete tichibatsirana navo, nekuti vari kutsvaga kuti vangabatsirawo sei vanhu vakutsvaga mabasa nekubatsira nyika kuti iwane kubudirira.
Mutevedzeri wasachigaro weChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe, zvakare vachiona nezvekuburiswa kwemashoko musangano iri, amai Chanel Liu vati varonga zviratidzwa zvanhasi nemangwana nekuti makambani anobva kuChina ari muZimbabwe anoda kubatsirwa kutsvaga vashandi, uyewo vanhu vakawanda munyika havana mabasa.
Also understand there is a difficulty for local people to find employment as well, and a lot of freshly graduates, they couldn't find a job, they need to go to other country to find job opportunities. That's why we created this platform for job seekers and employers, organizations to meet face to face to understand the needs and also the demand for them to meet with each other.
Tinoziva kuti mabasa anoneta muZimbabwe, uye vazhinji vari kubva muzvikoro vari kutobuda munyika kunotsvaga mabasa. Ndosaka taronga kuti makambani edu vasangane nevari kutsvaga mabasa kuti vaone kuti vangabatsirika sei.
Vaenderera mberi vachiti pane kusanzwisisa munyika pamusoro pemashandiro anoita makambani ekuChina munyika, uye zviratidzwa izvi zvinopa vari kutsvaga mabasa mukana wekubvunzurudza nekunzwisisa mashandiro anoita makambani ekuChina.
That is why we want to have this open platform in a transparent way to tell people what positions available, what salary that we offer, and in the meantime, you can communicate with the HR, the employers straight away, and to understand what exactly is going on.
Ndosaka taronga zviratidzwa izvi kuti vanhu vazive zvinodiwa, mari dzinotambirwa, pamwe nekuti makambani aya anoshanda sei kuti munhu apinde basa achiziva zvinodiwa nekutarisirwa nekambani.
Mumwe wechidiki apinda muzviratidzwa izvi, muzvare Naomi Chifamba, audza Studio 7 kuti zviratidzwa izvi zvakanaka chose sezvo zvichipa vanhu mukana wekuwana mabasa.
Dambudziko randaona nderekuti vanogone kunge vachida vanhu vaive vanenge vachitaura chichaina, ofisi isusu vanhu vemuZimbabwe vazhinji vacho chichaina chinenge chitori kure, saka hapasina kuti izvozvo. Inoi nzvimbo yakanaka kuti kana vanhu vakauya vanokwanisa kuwana mabasa, kutodarika pavanozokwanisa kuenda kumakambanis aya vari dunga munhu unogona kumashayiwa mabasa. Saka apart from that hazvisebo.
VaMalvin Katio vatiwo zviratidzwa izvi zvakanaka, asi vakati hazvinyanyi kubatsira zvikuru sei kune avo vachangobva kuchikoro.
Pane patisiri kufara napo, makambanis aya ari kuda experience yatisina sevanhu vachangobva kuchikoro, tagraduata manje. Saka job fair it's very important, taifarira, but zvimwe zvacho zviri kudikana panapa hatina, hatisati tava nazvo. Saka tinotarisira kuti gore rinouya vange vanesi imwe job fair, at least tinenge tanewo ka experience kekubata.
Mukuru anoona nezvekupinzwa kwevanhu mabasa mubazi rezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Vimba Ichiza vati hurumende inotsigira zviratidzwa izvi. Vatiwo kunyange munyika muchinetsa mabasa, pane mamwe mabasa akawanda anoda unyanzvi ayo ari kutoshaya vanhu. Pane makambani ekuChina anodarika makumi masere ari muZimbabwe, uye ane vashandi vemuno vanodarika zana rezviuru 100,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.